Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina, kurume 15, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nechiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu vakawanda vanyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino kubva zvakapera chimwe chirongwa chekunyoresa vamwe vainge vasaririra kana kuti mop-up exercise.
1990 vanhu vakanyoresa pakati pekumiswa kwechirongwa muna February kusvika pari zvino. Zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vachiri kuda kunyoresa kuvhota.
Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma vanoramba mashoko ekuti ndo vakazivisa muzvinabhizimusi vawikino chivhayo vekambani yeIntratrack kubhodhi reZimbabwe Power Company kana kuti ZPC. Caps United yoshevedza Oscar Machapa uyo yaive yamboramba kuti atsive Hardlife zvirekwi uyo akakuvara munjodzi yemotokari. Iyi ndo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vanosvika zviuru gumi nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe vanyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino kubva zvakapera chimwe chirongwa chekunyoresa vamwe vainge vasaririra kana kuti mop-up exercise. ZEC inoti chirongwa chemop-up chekuenda pedyo nemisha yevanhu chakapera hacho, asi vanhu vanoda kunyoresa kuvhota vakasununguka kuenda kumahofisi matunhu ose enyika kunonyoresa. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinotiwo riri kufara zvikuru neuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota, varichiti izvi zviri kuburitsa kuti vanhu vakawanda vakapiwa mukana zvakare wekuti ZEC iende pedyo nemisha yavo vanokwanisa kunyoresa kuvhota. Vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu ndo vakanyoresa kuvhota musarudzo kusvika pari zvino. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pa 31 Chikunguru na 31 Nyamavhuvhu pazuva rinenge ratarwa nemutungamiri wenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro wezesineva Andrew Makoni.
1990 vanhu vakanyoresa pakati pekumiswa kwechirongwa muna February kusvika pari zvino. Zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vachiri kuda kunyoresa kuvhota, zvekuti tinoona sokuti nguva yakapuwa yekuti vanhu varegiswe kuvhota inenge yanga iri shoma zvikuru. Saka tinongoramba tichikurudzira vasati varegisa kuti varambe vachienda kunzvimbo idzi dzakataurwa maprovincial centers nemadistrict centers vakwanise kunyoresa kuvhota, nokuti kunyoresa uku kuchakazarurwa kusvika tava kuda kuswedera pedyo nemaelections. Saka ndinongokurudzira vana veZimbabwe vasati vanyoresa kuvhota kuti endai munorejistra kuvhota. Uyezve ndinokurudzirawo ZEC yacho kuti kana yakaona kuti vanhu vari kuramba vachiuya nouwandu dai yangowedzera zvakare nzvimbo dzokunyoresa idzodzi, kuitira kuti avo vachine chido chokuda kunyoresa kuvhota vakwanise kuregistra.
Vanhu vanoda chii vamakoni kana vachida kuti vaende kunonyoresa? Ndezvipi zvimwe zvishoma zvavangatakura?
Zvavangatakura kuti vanonyoresa, kana vakaita sevaya vainzi maaliens, vanotarisirwa kunge vane zvitupa zvavo uyezve vane birth certificate rakareba riyariya neproof of residence kuti vakwanise kunyoresa. Asi avo vasiri maaliens tinodiwa iproof of residence yavo kunyanya nechitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Vanhu vanga vachimbochema-chemawo nenyaya yekutiyo zveproof of residence zviri kunetsa. ZEC ikazoti vakukwanisa kunge vachienda kunonyoresa ipapo pavanenge vachinyoresa kuti vange vachivhota nevashandi veiyo ZEC, mungati zviri kubatsira here izvi?
Izvi zvinogona kubatsira nokuti munoyoka kuti imwe proof of residence inokwanisa kushanda iafidavit, uye afidavit inowanikwa ipo pamaregistration centers iwawa. Saka kana pamaregistration centers ipapo pana uye anonzi commissioner of oath anenge aripo, zvinoreva kuti vanhu vanogona kunonyoresa, vanogona kuenda nechitupa chavo, vosvikawo kukwanisa kufilairwa afidhavhiti iroro rokomishini waipapo, nekuti matenda zaamashoma. Izvi tinotarisirawo kuti neushoma hwaakaita ihwohwo patenda imwe neimwe pana komishina wefosa anenge aripo. Saka vanhu havafaniri kuramba vachinetseka nenyaya yeproof of residence, nekuti vanogona kuenda panzvimbo dzekunyoresa ipapo vosvikokombulisa afidhavhiti fomu riripo kuti vakwanise kurisubmita seproof of residence. Saka ndichiramba ndichiita kurudziro yangu yekuti kunyange tichibva kure zvakaita sei, kana une chido chokuti unyorese kuvhota, enda unonyoresa kuvhota.
Chii chakakosha kuti munhu anga achivhota musarudzo?
Kuvhota chinhu chakakosha, nokuti mukuvhota tiri kusarudza avo vatingati ndivo vatungamiri vedu kwemakore mashanu anenge achiteera kubva paelection iyoyo. Saka wakasanovhota iwewe, zvazvinoreva ndezvokuti uwandu hwevanhu vanonovhota hunenge hwakashomeka nenhamba yako, nokuti iwo haupo. Uyezve vachazenge vachinovhota vachavhota vachiteera zvido zvavo, kwete zvido zvako, nokuti iwo hauna kukwanisa kusarudza waunoda kuti avhotewe. Saka kana uchidawo kuti uwane utongi waunoda kana kuti vatongi waunoda vemunyika, unofanira kuparticipatawo pakuvhota ipapo, nokuti ndizvo chete zvinounza tsanduko mukurarama kwako muupenyu hwako semunhu.
Sachigaro SS neva Andrew Makone vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vakambove gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma, avave kutungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe, varamba mashoko ekuti ndo vakazivisa muzvinabhizimusi ane mukurumbira waWikinel Chivayo, avanotungamira kambani yeIntratrack, kubhodhi rekambani yemagetsi yeZimbabwe Power Company kana kuti ZPC. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvinotevera uchapupu hwakasvitswa kukomiti yeparamende nenhengo yebhodhi reZPC, amai Tandi weMuhlovane, wekuti vaMangoma vaizivana navaChivhayo, avo vakazopiwa basa rekugadzira muzinda wekugadzirisa magetsi kuGwanda. Pabasa raikosha mamiriyoni mashanu emadhora, kunyange hazvo vaChivhayo vaine nhoroondo yekuita chikiribidi.
Vakaburitsa zvinhu zvekuda kudibatanidzira nenyaya dzehuori dzakasara dzichiitika kuMinistry of Energy. Ini ndabvako. Izvi tinoona kunge kuda kubatanidza kuti ndinzi ndenge ndiri pati yavo, ini ndenge ndisiri. Tenda iri kutaurwa iyi yakatozoitwa takutenda kumaelections. Vanhu vakazonzi chivhurai isu tatobvako kare muna September 2013. Saka kuti zita rangu rinopinda papi ipapa handitoziviwo. Mari dzese dzakazosara dzichibhadharwa dzakabhadharwa neivava wekuzani ivavavo, mbavha dzatoziva. Zvino wakuda kungotarewa wangoti munhu wese imbavha, kwete hazvidaro, nekuti zvinhu zvese zvine madates. Munobvunza munhu zvakaitika rini? Zvoonekwa kunzi panguva yakanga ina Mangoma hapana zvakaitika zvakadari. Saka ndizvo tenge tichida kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti Mangoma munhu anofaita corruption, Mangoma munhu anoda zvinhu zvakatwasanwa. Zvino vamwe wedavo ndo basa ravo. Vanhu vacho vari corrupt vakabvira kare vachitozikanwa kunzi mari dzakapinda mumabhangi vanongoregerwa wakadaro. Iye zvino Munangagwa anotaura kuti vanhu vakanga vaburitsa mari handichavatauri, asi ari iye kana munhu akapara mhosva anofanira kudirwa ndisinayo semhosva. Iye zvino vakuda kuregererana sembavha dzaakuda kugerana. Saka ndizvo tinenge tichiramba isu. Tinoda kuti tipedze uori munyika muno.
VaMangoma vati zvakaitwa namai Muhlovane izvi inzira yekuedza kusvibisa zita ravo pamberi pesarudzo dzegore rino. VaMangoma vanoti vatonyorera mutauro wedare reparamende vaJacob Mudenda nezvenyaya iyi.
Izvezvi izvi tatonyora tsamba yaenda kuparamende kuti nditaure kuti ndidaidzei, totaura anda oath zvakaitika chaizvo chaizvo, kuti vanhu vanyatsoziwe, kwete kusiyirira zvinhu panzira, vanhu vojobera jobera. Saka ndo zvatichaita kuti tichenurwe. Paramendi inofanira kutidaidza. Kana paramendi isina kutidaidza, zvinoreva kuti iwo weparamendi wacho wamwe chete nevanhu vanoda kusvipisa zita rangu.
Hatina kukwanisa kutaura navaMudenda kutinzwe kuti ndeapi matanho achatorwa neparamende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
V Vamwe vagari vekumasvingo vari kunyunyuta zvikuru nezvavanoti zviri kuitwa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA zvekuvadzimira magetsi pasina kuvazivisa paine nguva. Mutoro wedu Nhaugandiri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vataura nestudio 7 vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi kwenguva dzakareba pazuva kuri kukanganisa magariro avo sezvo vachiasevenzisa mune zvakawanda kusanganisira kubikira mhuri dzavo nezvimwe. Mumwe mugari wekurunyararo West Wildlife Tangai vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina mwero kunogona kuuraya midziyo yavo inoshandisa magetsi kana kupisa dzimba.
Isu unhu weZESA waya kutotanga kuita huisu hatitohudi zvachose nokuti iyo ZESA iko zvino irikungodzima-dzima magetsi zvisina kana tsarukano. Haisi kupa notisi kuti magetsi kwenge kusina, pamwe unenge utori bhizi uchiita basa rako unge ukaruka magetsi akata, dzimwe nguva futi kutokata-kata ikoko kutouraya midziyo yedu nokuti izvezvi zvinhu zvakawanda zvinofanira kuda kungoti pakati yacho haisi anaunzi kana kuti udii. Vapedza kudero havasi kutombotipa kana chikonzero chokuti changa chaitika kuti magetsi acho ainde chisingagadziriki kusvikana nhasi. Hatitombozivi kuti chii, todawo kuti vatipe zvikonzero nekuti zivisa nguva iripo tigowana kugadzirira nekudzivirira midziyo yedu. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvedu zvodzima tadawa kumabasa kuti tizonodzima hazvitina nguva yekudero.
Vamwe vevashoropodza ZESA ndimuzvare nyara dzomutandi avo vati nyaya yekusavazivisa paine nguva kuti magetsi achadzimwa inopa kuti vatadze kugadzirira.
Isu sevagari vemasvingo hatisi kufara nekuenda kuri kuita magetsi nekuti sezvo taakubhadhara magetsi pamita, munhu anofanira kushayiwa magetsi nekushayiwa kwemari yake kwete kuenderwa nemagetsi vasina kutipa notisi. Isu tichibhadhara mari yako unayo, munhu anofanira kushaya magetsi kana asina mari kwete kunzi magetsi anoenda iye munhu akabhadhara nemari. Uye dai vachitipa notisi pane nguva nekuti zvinhu zvedu zviri kuora mafiriji, nyama dzedu dzinoora, vakatipa 2 days notisi toziyawo kuti.
Muzvare Gina Poshai anoti vagari vave kumanikidzwa kutsvaka huni sekunge vaugara kumaruwa.
Isu vagari vekurodhini tiri kunetsekana nokuenda kwemagetsi nokuti zvinhu zvedu zvemumafiriji zvakutoora nokuenda kwemagetsi ationa about 6 days achingoenda, uye taakudzokera here kunguva iyaya yehuni yekutodzokera kunotenga huni. Isusu tiri mutaun huni dzacho dzinonetsa kuti tidziwane, uye vana vedu vava kutonetsekana chekudya, vakurogara vane nzara, kubika kwacho kwaakutinetsa.
Nyaya yekuti magetsi ari kudzimwa kwenguva yakareba iri kupawo kuti vanhu vagume varasa chikafu chavo chinenge chiri mumafiriji sezvo chinenge chaipa. Vamwe vagari vakawanda vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi kwadzora ndangariro dzegore ra2008 apo nyika yakambosangana nedambudziko rakadai. Vati zviri kuitika zviri kuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vave kuremerwa nekugadzirisa matambudziko anotarisirwa nenyika. Muzvare Esther Chimanikiri vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano revagari revemasvingo United Residents and Red Payers Alliance kana kuti MURA vanoti ZESA iri kutyira kodzero dzevagari.
Magetsi arongodzima haana kana timetable, makuseni anogona kuenda ka3 kana ka4. Chiri kunyanya kutishungurudza ndechekuti ZESA haipe kana timetable, haipe kana notification. Ukaona vaisa notification, varitoisa notification yekuapologiza kuti musi weSaturday paakaenda ofichi izuva ratopfuura, but explanation yekuti vari kudzimei mazuva ka3 ka4 pazuva ndo yatisiri kuwana. And zvaakuita kuti nyama dzishate mafriji, even mafolds chaiwo chaiwo, maintensals chaiwo chaiwo. Isusu tinongo edja kuti ZESA ka ngaitipewo matimetable akakwana, notification before. And nyaya yengodzima-dzima vagara one hour vadzima, 2 hours vadzima futi in the same day pasina notification hazviiti.
Asi vamwe vagari vanoti chiziviso ichanonoka kuuya uye achitaura kuti magetsi achamira kudzimwa rini. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk, ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanachiremba vapinda muzuva regumi neshanu vachirangwa mabasa vachiti zvichemo zvavo hazvisi kunzwikwa nehurumende. Munyori mukuru wesangano ravanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitika izvi, vachiti utano hwakanaka ndeimwe yekodzero dzevanhu vose, saka varwere vanogona kuendesa hurumende kumatare edzimhosva nenyaya iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Masitara kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Ndaidimira kana chiremba mabasa inyaya yekushungurudzawo zvikuru sevanhu vetaxi human rights, sezvo panguva dzakadai so kuchirasikirwa neupenyu hwevanhu zviri unnecessary. Tinoona kuti vaya vanenge vasina mari yakawanda ndio aniani afecwa nemasitai zvakadai.
Pakati panachiremba nehurumende ndiani atingape mhosva?
Tinoona isusu kuti gore negore masitaika vanoramba achitiza, asi hurumende inenge ichingopromisa kuti ichigadzirisa zvichemo zvavo. Tikaona for the past 10 years zvichemo zvingoramba zvichitemwa nazvo nanachiremba. Ndo zvino izvozvo ende government haisiradza centerity pakuadresa maissues avagoreza. Saka ichiona sekuti government ministry of health yawedzera kuratidza kontena zveutano nevanhu veZimbabwe.
Zvino munofunga kuti zvoitwa sei?
Chimuonero wedu ndeyekuti vakomana vari kuhedha zvinhu izvi havakukundikana nebasa. Iona sekuti panguva inoi since political vakutaura nezvemidispensation zvaidawo kuti maministri edu nemahealth services board yedu nemahospital management board yedu mumboonzwawo manew ideas.
Zvino pakadari apa, anochengetedza kodzero dzavarwere ndiani?
Isu sedoctors for human rights, kodzero dzevarwere tinodzikurudzira kuti dzichengetedzwe, but minzi dzacho dzinosiyana. I think for the past month, Doctors for Human Rights inenge ichitaura kuti no, muchipatara mashota oxygen, muchipatara mashota madrugs, muchipatara mashota maglovos, but hapana chekuitira. Panogadzirwa budget yeDoctors for Human Rights, ichitaura kuti no, wedzerai budget ichienda kuhealth, kwete kuti inopiwa nachiremba chete, but inoenda even infrastructure, mune zvekushandisa zvacho muchipatara.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vari parunare muNairobi kuKenya naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro, vanachiremba vanorwira kodzero dzeutano vari kushorawo hurumende nekushayikwa kwemushonga weNevirapin, uyo unodzivirira kuti vana vanozvarwa naanamai vane HIV AIDS vasatapurirwe utachiwana uhu. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti mushonga weNevirapin uyu wava nenguva uchishayikwa muzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nezvimwe zvezvitoro zvinotengesa mushonga. Munyori musangano iri vaEvans Mastara vanoti kushayikwa kwemushonga wakakosha kudai kunoisa utano hwevana panjodzi.
Tatambira mashoko ekuti mushonga unonzi Nevirapin uyo unoshandiswa kudzivirira kubata utachiwana hweHIV nevana vanenge vazvarwa nanamai vakatakura utachiwana hwekushayikwa. Nevirapin hanzi yave nenguva yakati ichishayikwa muzvipatara zvizhinji. Zvinova izvo zvinoisa vana ava pariski yekubatirira utachiwana hweHIV.
VaMastara vanoti zvinovashungurudza kuti mishonga yakawanda iri kuramba ichishayikwa kuzvipatara nezvitoro. VaMastara vanoti vari kukurudzira zvikuru kuti bazi reutano ripiwe mari yakawanda. VaMastara vanotiwo hurumende inofanirwa kuwanisawo mari yekunze vanotenga mishonga kunze kwenyika kuitira kuti mishonga iyi isashayikwe munyika.
Mishonga yakawanda ikushayikwa muzvipatara umu nekuda kwekuti chekutanga ministry of health haisi kupuwa mari yakakwana yekuhodha mishonga iyi. chechipiri nyaya foreign currency kuma supplier ari private vakuchema kuti Ministry of Finance haisi kuvapa foreign currency yakakwana yekuti vakwanise kuimporta mushonga. Tinovimba veMinistry of Health vachapagadzirisa ipapo vaite kuti vana vasingafaniri kubatira utachiwana uhu vabatsirikane.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti nevhirapini yanga isinganyanyowanikwi asi vakatiwo dambudziko ranga riri rekufambisa mishonga iyi kubva kwavanoichengetera kuenda kuzvipatara.
Pange paita dambudziko rekuita sekushayikwa kwenevhirapini mushonga unoshandiswa pachirongwa chokudzivirira utachiona kutapukira kubva kunana mai kuenda kuvana kunana mai vakatakura utachiona weHIV. Dambudziko iri ramuka pamusaka pekusafamba zvakanaka kwemushonga wanga watotengwa kare watopinda munyika watova iwo kunational pharmaceutical warehouse yedu, asi kufambiswa kwawazoitwa mushonga uyu kuti uende makliniki zvikuru sei yaHarare kwanga kwatinonokei, asi pari zvino tapedza dambudziko iri.
Vagwinji vanoti nyika ine mushonga wenevhirapini uyu unogona kushandiswa kwemidzi mipfumbamwe kuzvipatara zvehurumende kwavanochengetera mishonga.
Mishonga yachona iripo inokwanisa kuti tishandise kwemwedzi inopfuura mipfumbamwe. Tinenge tine urombo kuna vana mai vakaenda kumakliniki zvikuru sei muno muguta reHarare vakakumbirwa kuti vanotenga mishonga yavo yenevhirapini nokuti yatinoparadzira isu ichibva kunational pharmaceutical warehouse yanga isati yasvika ikoko. Dambudziko iri rapera, mishonga yachona iripo yakawanda kwemwedzi 9 nendaku zvandataura, saka tinodaira kuti madzimai edu achange achiwana mushonga uyu pachena zvekare semarongero akaitwa chirongwa chachona chePMTCT.
Kunyange hazvo vagwinji vachiti dambudziko rekushayikwa kwemishonga wenevhirapini ragadzirwa patenderwa neStudio 7 kune zvimwe zvitoro zvinotengesa mushonga uyu wanga usingawanikwe. Kuzvipatara zvehurumende mushonga uyu unopiwa pachena, asi muzvitoro zvemushonga unowanikwa nemari inosvika madhora $20 zvichiraudzira. Mushonga uyu unofanirwa kupiwa kuvana vanenge vazvarwa naana mai vane HIV maawa 42 asati adarika. Nyanzvi mune zveutano dzinoti matambudziko akadai anofanirwa kudzivirirwa kuitira kuti nyika ikwanise kudzikisa uwandu hwevanobatwa neHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United chashevedza Oscar Machapa uyo chaive chamboramba kuti atsive Hardlife zvirekwi uyo akakuvara munjodzi yemotokari. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Machapa apinzwa pavatambi 30 avo vachange vachitambira maGreen Machine mushure mekunge ambonzai vasingakodzere kupfeka nhumbi dzemakepekepe apo Capes United yakaita sarudzo yevatambi vayo vemwaka uno. Asi kukuvara kwakaita zvirekwi munjodzi yemotokari nemuvhuro kwavhurira mutambi uyu musuo mushure mekudzoka kumaGreen Machine ambosiya chikwata ichi achienda kuDemocratic Republic of Congo uko anga achitambira chikwata cheAS Vita. Asi mumwe mutungamiri weCapes United vaAbraham Kawadza vanoti havasi kukanda mapfumo pasi munyaya dzazvirekwi vachiti ivo vane tarisiro yekuti kapteni wavo achadzoka munhandare apo mitambo ichasvika munharaunda yechipiri. Kana anaya zvirekwi anokwanisa kunyoreswa neCapes United nevePremier Soccer League panovhurwa nguva yekunyoresa vamwe vatambi zvinoitwa gore rega rega kubva musi wa1 kusvika musi wa31 Chikunguru. Vakawadza vanoti nzvimbo yekunyoresa zvirekwi nevePSL munharaunda inotevera yakachengetedzwa uye vachange vachiongorora mafambiro ekunaya kwake kuti vaone kuti anokwanisa here kubatsira chikwata ichi kutora mukombe weleague zvekare. Asi aimbotambira chikwata cheChegutu Pirates Peter Matore anoti achitarisa mifananidzo yazvireki mazuva mashoma kwaita tsaona iyi hapana chinomutadzisa kudzoka munandare zvekare sezvo ruoko rwake rusina kudamburwa nhengo refu
ndirikuona nge akashinga anogona kutamba zvakare because ini pandaitambira cheGutu Pirates takatamba nekaro United nekama again dzaive dzinova kutambiwa nguva nemaoko mamwe chete saka iye anofanira kushinga semurume zvekuti anogona kudzoka mugemu zvakare
zvirekwi akadimburwa chanza mushure menjodzi iyi apo aibva kumabiko aivaitirwa kumota action sports club mutambi uyu ndiye akasarudzwa kuve soccer star of the year muna 2016 apo magreen machine akatora mukombe wekasolaga premier soccer league pakasarudzwa rodwell chinyengetere kuve soccer star of the year wa 2017 zvirekwi akaudza studio 7 nezvenguva yake ari soccer star of the year
nguva yangu ndiri soccer star iringi yanga iri nguva yakanaka chaizvo chinhu chinofadza and chinhu chekuti unenge wakapiwawo ruremekedzo pakati pevamwe vakawanda vanogona asi iwe unenge wakatsaurwa pavari ukanzi ndiwe wakagona kupfuura vamwe vose saka chinhu chekuti chinenge chiine ruremekedzo uye chinhu chinenge chakanakisa chaizvo
mutungamiri weZimbabwe Football Association vaphilip chiyangwa vazivisa kuti vari kuzvipira kubatsira Capes United kuona kuti zvirekwi arapwa zvakakwana zvichakadaro vanoronga mitambo yetsiva vaboris zinida varonga machikichori emitambo ayo achaitirwa mumagamba hall mumusha wewarren park muharare nemugovera vazinida vanoti pachange pane mitambo 14 yekurwira mabhande ezimbabwe achasanganisa vatambi vane mukurumbira vakaita saTinashe Madziwane, Patience Masitara, Colin Mavundutse, Simon Madangure, Mona Lisa Sibanda, Tapiwa Tembo, Enoch Musambudzi naTembani Muhlanga. Vazinidza vanoti vari kuitira mitambo iyi munzvimbo dzinogara veruzhinji uyezve ichionekwa pasina muripo sezvo vari kuedza kusimudzira mukurumbira waimbove nemutambo uyu mazuva ekare vazinidza vanoti vachibva muwarren park mitambo inotevera ichaitirwa kubudiriro mutambo wetsiva wadzikira zvikuru munyika uyezve hauchateverwa nechaunga sezvawaimboita kare ndakamirira studio 7 muharare ndini Michael Kariati
Nako kambo kubva kuna Suleman Chimbetu makamarada nzwisa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande.